Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, ndira 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kuburitsawo chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe. ZANU-PF inobuda paimire panyaya yenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri vangakwanisa kungopinda chete kuburikidza nePoland. Muchikamu chedu chatiri kutarisa maimiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mudunhu reMasvingo. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari muSouth Africa uko vanonzi vari kuda kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru vapindire mukedza kukurudzira nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyika, munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzezvoupfumi zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 neZuro akabata vaChamisa kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Isiti hatitambudziko iri kuti ripere, munotoda nhaurirano inoitwa nechimbi chimbi, nekuti Zimbabwe iri mumurazve, Zimbabwe iri mumavire emoto, toda kudzimurwa. Kusakwendebvu varume vanodzimurana, kusakwendebvu madzimai anokumburana, saka toda kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe nyika iende mberi. Tionesane kuti tingaitwa, nekuti ndakaona kuti tichitaurira nehama dzangu hatisi kunzwawo. Saka ndikachiedzerawo kuti ari pano ari muvakidzani wedu kana mugarisani atibatsirewo, zvinobatsira kuendesa nyika yedu mberi zvakanaka, muri nyararo nemurugare, tichigadzirisa matambudziko anoinera.
Pane urongwa here wekusangana navaRamaphosa kana kuti vaThabo Mbeki?
Haa, zvokuzo ndichasangana nani nani, hamuoniwo sokuti papo pane zvorema. Kana uri kutakura mashoko makuru, unenge uchifamba nezvinhu zvikuru nekusangana nevakuru, asi hauchatauri kundasangana nhingi nanhingi. Hadzisi nyaya dzose dzinoda kuti unge uchiita huwi, hadzisi nyaya dzose dzinenge dzichida kuti dzinge dzine kushambadzira, nekuti zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakawanda. Hazizivai kuti ndakatakura mashoko enyika, ndakatakura donzo renyika, ndakatakura kugadziriswa kwenyika, kuti tingawana kupi mhinduro kumibvunzo yatinayo, tingawana kupi madonhodzo pakupiswa kana kutarazwa kwatiriitwa nemoto mune zvakasiyana siyana. Nekuti chatinoda kuti nyika idzokere paizi revanhu, kuremekedza zvakavhoterwa nevanhu, kuremekedza zvinotendwa nevanhu.
Tichitaurawo nevamwe veZANU-PF vari kuti aiwa pane Poland kare, nekudaro hapana chikonzero chekuti patombouya mumwe munhu kubva kunze uko, nekuti nhaurirano dzakatotanga kare.
Hai, nhaurirano here dzinoitwa kuPoland? Kunoredza hove muchinoonesana mapurazi ndo nhaurirano idzo. Isi hatichizo kutungana kwembudzi ka, nekuti kutungana kwembudzi hakuna kumbovaka musha kana kuupi zvavo. Toda kuti zvinhu zviitwe nemazvo, vanhu vachionesana zvekugara bare guru, kwete kuti vanhu vaita mati akanama vachiti wendewe baba wendewe amai, vototi tavaka mushata ane mhuri. Aiwa, hatidi kudaro. Toda kuti nyika iitwe chiratidza kukura neudzamu hunofanira kunge huchiratidzwa padambudziko ratinaro. Tine dambudziko gukutu guru rinodawo kuti tinge tine udzamu hwakanyanya pakurigadzirisa dambudziko rakadai. Isi hatidi zvinhu zvekungohweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro, kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya, kana kuti rinofanira kunge richizeyewa nyaya, zvinotokuratidza kuti pane dambudziko. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti paine gwere.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera. Blessing abatawo munyori anoona nezvemitemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwewo pamire bato ravo.
Vane kodzero yavo yokundotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe tinotori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzepolad. Ende vakaudzwa napurezidendi Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo South Africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzvichenee ZANU-PF haichinji nepolad, and Pollard is the only game in town.
Asika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sada kinongopinda kana paine conflict. Muno Zimbabwe hamuna conflict.
Tirikutaura ipo panyaya dze
vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt, court ikapa chisungo chokuti maelections akafamba nenzira yakanaka, vamunangagwa vakahwina. Saka hapana chinopindiwa neSada.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere, nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Economy hakuna nyika isina machallenges ayo, tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges facing our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Tichagadzira ikonomi yedu ndokutonga kwacho kwatenge tichiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga. Zvaizikanwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tichiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi tiri kutarisa dunhu remasvingo, uko mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekune Mamwa, Chikarudzo, Gutu, Pikita, Zaka neMwenezi vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemunirani rekwaChikutuva kune Mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muward 7 nzara yavafunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chedu ndechokuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu, nekuti nzara yafunga isero. Mumwe munhu achatokwanisikana kuzha sadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu, sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva, kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage munzvimbo dzakaita sekwaGutu, kune Mamwa, Zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. VaLloyd Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo, uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru ratiri kusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu havana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai, vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvokushandisa, nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka, sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo, vanogara mumusha weRunyararo West, vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo, nokuti drought kana yasvika kumamusha, zvinoaffecta nesuo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa. Hupfu hwakabudanga namaok umwe vanhu vari kumira queue yehupfu yekuti vava nehupfu hwakachipa hunenge uri kuma$60-$70. Ukangoushayiwa ipapo kwakutoendawo black market ya$200. Samuona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanhu vanoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswera unayo ozosangana nesadza ka1 manheru. Noda kwekuti maprices acho ezvikafu akwira, kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita savaDetson Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apawo masangano akazvimirira oga akaita seWFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo, izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupa saga rimwe chete re50 kg rechibage pamhuri, iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medze havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira, veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri, uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu, izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudzviti mukuru wedunhu remasvingo vafunga imbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo, kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa akarova musikana anovashandira zvichitevera kusanzwisisana kwakaitika pamusoro pekuchengetewa kwevana. Bepa Naure News Day runoti Zimura nemuvhuro yakakomekedza vemabhizimusi vari kubhadharisa vanhu mari yekuAmerica kuti vabhadharowe mitero yavo nemari yekunze iyi. The Zimbabwe Mail inoti mauto achishanda neimbwa dzinofemedza kutsvaga zvakawandika nemusi wechipiri akaonekwa achiita basa pamuzinda weZANU-PF muHarare muchitiko chinonzi chakashamisa vakawanda vanosanganisirawo vakuru vemusangano pamwe nevashandi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka vamwe.
PaStudio 7 apo makadini ko vashamarari veStudio 7. Zita rangu ndine DJ Mofu pa South Africa apa. Ndoda kumbobvunzawo zvevamangwana. Murova kuti vamangwana imi pa 5 years dzamunotaura idzodzo muchigadzirisa nyika. Tava nemakore mangani tabva mukuzvitonga kuzere kubva 1980 kusvika izvezvi now 2020 pasina chinogadzirisiwa. Imwe chete kwai takapowa 5 years. Zvinomeka sense izvozvo nhai vamangwana kana tichitaura izvozvo tichibvunzawo pamberi penyu. Hapana kana chano 1 chamunokwanisa kuita muZimbabwe muchinobudirira kana chimwe, hapana kana chimwe. Kunze kwekungotambudza vana veZimbabwe chete ndochinhu chamunongogona chete. Ndatenda hangu.
Maskwerasi westudio, maskwerasi. Zvinotaura pamusoro pababa avo vari kutaura kuti hanzi kune polati yavo vari kugadzirisa zvinhu kupolati. Polati haina chainogadzirisa. Polati haina kana one chinja inogadzirisa. Vanhu vezanupf vanga vasaita kunge vasiri kuona zvinhu zviri kuitika munyika. Munyika zvinhu zvaoma. Vanhu vakungoramba vachingodaro, vachingoramba vachishingira. Ivo vanenge vachidya vachiguta, vachingoda kuti vamwe vanhu vafe nenzara, vachingoti vamwe vanhu vafe nekushaya mishonga muzvipatara. Vana vevamwe vanhu vachitadza kudzidza, vavo ndoo vachidzidza kuitira kuti mudzimba dzavo ndidzo dzigare dzine ushe. Vanhu vezanupf havapererwa. Ngavachibva vakura, hapana ane zera, hapana ane mwana mudiki. Ivo vakapinda pazvigaro izvo vari kuma 30 something years, vari kuma 40 something years. Izvozvo unonzwa vachitaura zvokuti hanzi zvoni hatitongwe nevana vadiki. Vanhu vezanupf vapererwa. Ngavachisiya vana vadiki vatongi, ngavachisiya nyika ndeyedu yemangwana. Kwete kuramba vachingokaka nharo dzavari kuramba vachingoti kaka vachitipedzera nguva. Ndatenda baba Lolo Northern Cape kuno South Africa.
Muno muSouth Africa munomu tiri kushungurudzwa vanhu vekuZimbabwe because kana zvakaita kana pamabasa chapchapo hapana kuti kana kuti une experience yauinayo. Pane vanhu vakawanda vane mapepa vainawo vakadzidza kubva kumusha chako chako, asi kana kuri kuti akupinda pamabasa zvakaita kumafemu uku unowana munhu uchidzanyirwaipo paya pane pachitanga kupinzwa chi vemunomu zvimwe zvekuti iwe unogona kutotadza kutopinda, unogona kutotadza kutochanza ipapo. Kana pakugara chako chako kufanika zvakaita kumalocation chako chako, vanenge vachingotibiridzira vachititi pamwe hatina mapepa, kana mukada kutaurisa toda namapurisa tokusungisai. Chichi chero kuri kuti ukada kuenda kana zvakaita kunana Home Affairs chako chako kuti vanogadzirisa mapepa, unogona kuwana ikoko kona iko kuti wana maproblem amwe kutoti anenge aitonetsa zvimwe kuti dai taikwanisa kuva nevekwedu isusu kuZimbabwe, kuti vanokwanisawo kuvapo panzvimbo dzakaita saidzodzo dziya dzeana Home Affairs, maybe tingagona kuva zviri nani kana vanhu vangakwanisa kuva nemapepa. Because pane vakawanda vane shungu dzekuti vatore mapepa kasi vari kutadza nekuda kwehoriwo huri kuitika munomu. Inangu ndini Austin Muchavani, ndiri munomu Pretoria munhu.
Ndinoitwa Obed Zimunya. Ini ndinorwadziwa nemamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe. Unonzwa achiti hanzi zvinhu zvakagadzikana munyika. Zvizvi takapuwa 5 years dzekutonga. Vari kutonga vanhu hatisi kuramba. Asi situation yakaoma. Izvezvi mukatarisa 3/4 yedu takatizobva muZimbabwe. Tiri kune dzimwe nyika tichitambura tichishungurudzwa. Ivo vari kutishungurudza vacho kunyika kwedu havasi kuenda. Ndinotai tinoenda kunyika dzedu, ivo vachiuya kunyika kwedu. Taona zvakanaka. Manje kunyika kwedu hakuna munhu ari kuuya. Isu tisi tirungo zvarirwamo tichitizamo. Chezvarwamo tichitizama. Asi vanhu vezanupf nekuti nyika yedu yakanaka. Ava vari matarwadzino.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Ini ndoda kutaura nawo yenzara yakatarisana neZimbabwe. Ina handidi kurova hangu imbwa ndichidi kambi. Nzara yakatarisana neZimbabwe yakakonzerwa neZanupf. ZanupF yakatora minda kuvarungu ikapa vanhu vatema. Hapana kana chiri kuitika kumapurazi ikoko. Vakutadza kana kurima zvirimwa zvokuti zvinokwana nyika. Apo mari dzacho dzekomanda dziri kupiwa varimi vacho hapana kana nyika irikungoita losi chete chete chete. So unotoona kuti ZANUPF mapolicies ayo ndiyo agara akadhakwa. ZANUPF nhamo yatiri kuona muZimbabwe ndiyo yakonzeresa. ZANUPF ndiyo yakatiprindira mabarrier check 2008 zvinhu zvikashayikwa mashopu vachitira kuita maprize control mari yalowa neinflection. Alright, iye zvino vakatisira bond vachiti 1:1 neUS dollar. But chakashamisa nechekuti munhu waiti kana uchienda kubanki waipiwa bond wangasingapiwa mayusa, but science i 1:1. Alright, ndivo futi vakazoramba futi kuti hazisiri 1:1 kuzvitire mota vakuda maUS dollar. So unotoona kuti vanhu vacho chao chao kwatiri kuenda nenyika hapana. Izvi ndokuma passport vari kuda maUS dollar. Chasara fuel yese chatanga kutengeswa nemaUS dollar. Kana uchiti climate change waikumisi kunana South Africa, kuno Southern Africa yese mvura hakuna. Pari vanoshandisa irrigation system. Murungu akadzingwa Zimbabwe akaenda kuZambia. Iye zvino ndokwati kunotenga chibage ikoko. So tonzi climate change yei iri ZANUPF.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7 asinei nechekuita neStudio 7. Tinokokai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vekudzivirirwa kweAmerica vane chivimbo chekuti vave kuziva ari kutungamira chikwata cheIslamic State pari zvino. Kusvika pari nhasi anozivikanwa nerekuti Abu Ibrahim al-Hamishi al-Hukarashi. Mukuru wesangano reWorld Health Organization anoti sangano rake richasunga nhasi kuti rotere kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunganzi idambudziko repasi rose runoda chimbi chimbi munyaya dzezveutano. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tiri kuenderera mberi nekutevera zviri kuitika mudare reSenate, iro riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Maonero atiri kuita ndeyekuti nyaya yekutongwa kwavaTrump yakungorakidza kuti zviri kuitwa nedare reSenate hazvigone kubviswa pamatongerwo enyika. Asi zuva ranhasi zuva ranga rakakosha nekuti taona masenators vanova ndivo vatongi venyaya iyi vachibvunza mibvunzo yakakosha chaizvo kuvachuchusi kana kuti maimpeachment managers vanova vakabva kudare repasi rehouse vachitungamirirwa navaJerry Nadler navaAdam Schiff vemaDemocrats, ukuwo vachibvunza magweta akamiririra mutungamiriri wenyika vaPresident Trump. Taona kuti masenators vanga vachida kunzwa ruzivo rwakadzika kubva avo vane umhare wekuziva kuti mutemo unoti kudii. Mutemo watiri kutaura uyu ibumbiro remutemo weAmerica kana kuti Constitution inorevei kana ichiti president anofanira kuimpichwa kana kuti kutongeswa achitarisirwa kuti abviswe pabasa nemhosva dzekuti dzekuti dzekuti.
Pari kutarisirwa kuzovhotwa nhengo dzeSenate kuti zvapupu zvinobvumirwa here kana kuti kwete, kuti zvinge zvichizouya zvichimira pamberi pedare. Zvii zvamungaona zvichiitika apa zvinobuda munyaya?
Tinoona iye zvinezvi pane makakatanwa ekuti maDemocrats vari kuinsistana kuti vari kuramba vachitsinhidzira kuti panotodiwa zvapupu, nekuti ivo kudare repasi rehouse vakarambirwa vaTrump, vakarambidza vashandi vese vehurumende kana vanoruzivo rwakadzika nezvaiitika kana zvemhosva dzavari kupomerwa kuti vaende pamberi pedare reCongress vanopa huchapupu. Saka masenators vari kutonga nyaya iyi vari kukomekedza kuti aiwaka hamungatonge nyaya kusvika yapera musina kunzwa humbowo. Saka tinotarisira kuti pavhoti apa pachawana maRepublicans achatsaudzira kubva mumamiriro ebato ravo vachijoinana nemaDemocrats kuti vandovhota kuti aiwa ngavauye. Mubvunzo uripo ndewekuti vachange vakakwanda zvakakwana here kuti pazouye zvapupu, nokuti pamutemo panodiwa inonzi simple majority kana kuti 51% yemasenators vanoti toda kunzwa kuzvapupu. Kana zvadaro, dambudziko rechipiri chanedza ndechekuti zvapupu zvichauya zvingani.
Tiri kuonawo nyaya yava John Bolton inenge iri kutsviriridzawo munhaurwa iyi zvekuti mumwe wevanhu vanogona kudaidzwa kuti vange vachipa uchapupu mudareri. Asi takaonawo dare repasi rakaramba kuti vaBolton vange vachipa uchapupu. Tingaona here Senate ichivadaidza apa?
Tinoona sekuti Senate ichavadaidza nekuti pane zvinhu zvitatu zvaitika. Chekutanga ndechekuti mudare reSenate nhasi vachuchisi kana kuti maimpeachment managers vachitungamirirwa navaAdam Schiff vataurira pachena vakabudisa humbowo hunotaura kuti vakatoedza kudedza vaJohn Bolton kudare ravo reCongress. Asi vaBolton havana kuenda nekuti White House kana kuti utungamiriri hwavaTrump hwakarambidza vaBolton kuti vaende vanopira huchapupuhu. Chechipiri ndechekuti ive vaBolton pachavo vakataura pachena kune venhau kuti vakazvipira kuti vanopa huchapupu hwavainawo hwakasimba chaizvo, asi vanoda kuti vadedzwe nedare zviri pamutemo yainonzi subpoena pachirungu. Saka tinoona sekuti vaBolton vachauya asi chatisingazivi ndechekuti vachabvumidzwa here kutaura zvavanoziva nekuti president vaTrump vane masimba zviri pamutemo wekurambidza vaBolton kuti vataure zvavaitaurirana navaBolton vachishandisa inonzi executive privilege kana kuti masimba ehofisi yapresidendi anorambidza kuti zvakakosha kana zvakavanzika zveAmerica zvaaitaura nemutungamiri wenyika kuti zviburiso kuno umwe munhu.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Nhasi tiri kuenderera mberi nekurangarira mushakabvu Oliver Tukumutukudzi avakashaya mwedzi uno gore rapera, tichikupai kambo kugara nhaka kubva kuna Oliver Mutukudzi. Kokambo kugara nhaka kubva kuna mushakabvu Oliver Tukumutukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira South Africa vachida rubatsiro munhaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe. ZANU PF inobuda paimire panyaya dzenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri ngavaende kuPoland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Muhlanga.